Снайпер там. Mount Zion. Nitwa kireche, iri comfortable. Usiku wana, uri memorable. Hona mapepa rwu aina machinda rwu chamba. Munhu wese ari kupemberera upenyu. Ka atmosphere, kari favorable. Munhu wese ari muno, ari lovable. Tese tiri kutenga, pana ari kuvenga, namota kanzvenga iwe. Oh yeah yeah yeah. So we say, uyai kuno, uyai kuno. Imi vanhu vacho, uyai kuno, uyai kuno. Tisu vanhu vacho, uyai kuno, uyai kuno. Imi vanhu vacho, uyai kuno, uyai kuno. Tisu vanhu vacho, VIP. VIP, kwese kwatino yenda tinoshikira kumberi mberi. VIP, kwese kwatino yenda tinopinzwa mukati kati. VIP, kwese kwatino yenda tinoshikira kumberi mberi.
Just because we belong, we friend them, nema links and we strong. Tinongungu tama digong, original kwete fang kong. Baby edu tino mafadza, ma ice bucket takasadza. Vaya vano venga zvicharwadza.
VIP, kwese kwatino yenda tino pinzwa mukati kati. VIP, kwese kwatino yenda tino shikira kumberi mberi. VIP, kwese kwatino yenda tino pinzwa mukati kati. VIP, kwese kwatino yenda tino shikira kumberi mberi.
Zibiri deng, bedeng kideng. Sigiri sniper samana di dancehall again. Yeah, T-man, Mount Zion again. Wicked rhythm in a your speaker again.
We are go party to the night. Yeah, right till the morning light. So we say,
uya ikuno, uya ikuno. Imi vanhu vacho, uya ikuno, uya ikuno. Tisu vanhu vacho, uya ikuno, uya ikuno. Imi vanhu vacho, uya ikuno, uya ikuno. Tisu vanhu vacho.
VIP, kwese kwatino yenda tinopinzwa mukati kati. VIP, kwese kwatino yenda tinoshikira kumberi mberi. VIP, kwese kwatino yenda tinopinzwa mukati kati. VIP, kwese kwatino yenda tinoshikira kumberi mberi.
Nditsvagireche, iri comfortable. Usiku wana, uri memorable. Hona mapepa rwu aina machinda rwu chamba. Munhu wese ari kupemberera upenyu. Ka atmosphere, kari favorable. Munhu wese ari muno, ari lovable. Tese tiri kutenga, pana ari kuvenga, namota kanzvenga iwe. Oh yeah yeah yeah.